Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechipiri kurume 10, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekurima vaperenzi shiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padande mutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere. Veruzhinji vaungana muHarare vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashana apfuura vaitaidza mara. Dora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba zvakanyanya izvo zvaikupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru sezvakamboitika kumakore ekuma2007 na2008. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chezvarwa chekuThailand chakatiza muchipatara cheWilkins muHarare nesvondo chinonzi chadzoka choga kuchipatara ichi uko chazoongororwa kana chiine hutachiwana hwecoronavirus kana chirwere cheCOVID-19. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza nepfenyuro yeZBC kuti murume uyu aonekwa navana chiremba uye zvabuda muongororo iyi zvanga zvichitarisirwa kubuda nhasi. Pataenda pamhepo tanga tisati taziva kuti zvii zvabuda muongororo iyi sezvo takundikana kubata Dr. Chonzi. Murume uyu anonzi akabva kuThailand mazuva makumi maviri adarika akaitwa ongororo yecoronavirus pakupinda kwaakaita munyika izvo zvakaratidza kuti muviri wake waidziya zvakanyanya. Izvo zvinonzi zvakazoita kuti aendeswe kuWilkins Hospital uko akazonongotsakatika. Hapana atawanikwa aine chirwere ichi muZimbabwe kunyange hazvo paine vanhu vana muSouth Africa vanonzi vakawanikwa vaine utachiwana hwecoronavirus nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vave nechirwere ichi munyika iyi pavanomwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakamboegurukota rezveutano uye variwo munyori anoona nezveutano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa Dr. Henry Madzorera kuti tinzwewo maonero avo.
Chiitiko chakashamisa zvikuru uyezve chiri very unfortunate kuti murwere anga tize pachipatara. Asi kana taakuongorora isu tinoona kunge dambudziko racho nderekuti chokutanga awareness ishoma mucommunity medu vana vasati vaakuziva kuti kana vane masymptoms vanofungwa ndeyekorona unoita sei unoenda kupi. Chechipiri ndechekuti izvo kunyange machiremba acho hatisati taakuziva kuti pakaya kesi yecoronavirus munoibata sei. Wilkins vanogona kunge vaakuziva asi nyika yese haisati yaakunatsa kuziva. Information haisati yanatsa kufamba saka ministry yedu yatinonokei kuita matraining nokufambisa information nokuudza machiremba vanove ndivo vachange vachidhila nemacases aya. Kutiza kwepatient muchipatara kuri unfortunate kunoratidza zvakare kuti chero administrative system yacho nemasecurity guards vanovhara mabhomu epamagedhi havasi kunatsa kuziva zvinofanira kuitwa nokuti munhu yakatovhurirwa bhomu kuti abude.
Tanzwawo kuti muSouth Africa mune vamwe vanhu vana vakawanikwa nezuro vaine utachiwana hwecoronavirus zvichisvitsa pavanhu vane coronavirus kuvanomwe kana 7 munyika iyi. Zvii zvamungataurawo tichiona kudyidzana kwatinoita nekufambidzana neSouth Africa?
Chokutanga ndechekuti ingozi yatova padhoo pedu. Hapana maitiro okuti tingati izvo vanhu vekusouth Africa vangaite corona isitoshayiwa nokuti vanhu vanofamba zvikuru especially kubva kuBulawayo vachienda kuSouth Africa. Saka zvazvinoreva kwatiri ndezvekuti corona yatova muberevere medu irimo muZimbabwe uyezve zvogona kureva kuti isu tirikungotadza kungoibata tinotori nemacases anotiripo kugara munyika asi hatisati tadiagnoza. Saka tokurudzira hurumende yedu kuti iincrease vigilance nemonitoring yayo kumaborder post nekuwedzera zivo muvanhu nokuti vanhu vanofanira kuuya vega voluntarily kuzorapiwa nokutestiwa. Toda kukurudzira hurumende zvakare kuti ngative nenhamba dzinofonerwa district rimwe nerimwe, ive nenhamba dzekuti munhu anofona ari kumba kuti indofunga ndaane masymptoms. Ndivo zvandinofunga kuti tofanira kuita.
Munoona zvichikwanisika here kuti kuwane kana vana utsanana vanofamba vachitesta vanhu mudzimba?
Zvinokwanisika zvikuru nokuti taitombozviita. Taitombori nedipartment recommunity nursing services rakasimba chaizvo muno muZimbabwe. Dipartment iroro harina kuvharwa, kungoti izvo hurumende haisi kuprioritiza nokuisa mari mumadhipartments iwayo. Saka tokurudzira hurumende kuti tidzivirire ngozi huru yatakatarisana nayo, ngavaise mari yakawanda kucommunity nursing. Nekunana utsanana ivavo vanoshandisa vakawanda maenvironmental health technicians vanokwanisa kubatsira kuti tirwisane necorona iyi.
Vanga vari vakaumbo vegurukota rezveutano uye variwo munyori anoona nezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera vachitaura vari parunare kukwekwe neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Gurukota rezvekurima vaperenzichiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padande mutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere kana nyama kubva kumombe dzakafa dzoga. Vachiti vanoziva kwazviri kuitika vanofanira kumhangara nyaya iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota, vashiri vati hazvibatsiri kuti vanhu vanongotaura vasingauye nehumbowo.
And I would like to request any of our citizens who might have information on where this practice is taking place, that is of slaughtering infected animals or sick animals, to communicate that to the authorities here.
Vati bazi ravo rine vashandi vatatu muwadhi yega yega munyika uye hapana humbo unotsigira zviri kutaurwa pamadande mutande. Asi vati bazi ravo nebazi rezveutano vakuongorora zvitoro zvese zvinotengesa nyama kuti vaone kuti mutemo uri kutevedzwa here. Vati bazi ravo reveterinary services ndiro rinoongorora mombe dzisati dzauraiwa kuenda kumabucha. Vatiwo nekuda kwezvirwere zviriko, bazi ravo ramisa kufamba kwemombe kubva kunzvimbo dzine zvirwere. Vashiri vabvuma kuti kune zvirwere zviri kuuraya mombe zvakaita seanthrax nefoot and mouth, asi vakati vari kutora matano kurapa mombe dzine zvirwere izvi.
Chechitatu ndo yandati inonzi tellurinosis kana kuti January disease. Chirwere chinokonzerwa nezvikwekwe kana kuti zvishambwe zviripo zviya zvakaita zvebrown zvinenge tukwati tushambwe twacho. Ndo tinotakura chirwere chetelliriosis. Chirwere chinonyanyowanikwa mumwedzi ya December kusvika mwedzi wa March. Pakunenge kuchinaya mvura ndo pazvinowanda zvikwekwe izvozvo. Kuzvidzivirira, vanochengeta zvipfuyo kunyanya mombe vanofanira kunge vachidhibhisa kamwe chete pasvondo yega yega, vasingasvetuke imwe svondo.
Vashiri vati hurumende ine urongwa hwekurapa kana kudzivirira mombe zviuru mazana matanhatu munyika yese, uye kusvika pari zvino varapa mombe dzinodarika zviuru zana nemakumi mashanu. Vakurudzirawo varimi neveruzhinji kuti vadhibise mombe dzavo kamwe pasvondo kuti vadzivirire zvirwere izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kusangana nenhengo dzedare reSenate kuitira kuti vakurukure nyaya yemitero inofanirwa kubvisirwa vemabhizimusi pamwe neveruzhinji zvichitevera kudonha kwaita misika yemari nepamusana pecoronavirus. Vagari vemudunhu reMichigan vari kuvhota nhasi chipiri 10 kurume Musarudzo yekutsvaka achamirira bato reDemocratic Party, musarudzo yemutungamiri weAmerica. Dora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba zvakanyanya, izvo zvave kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru sezvakamboitika kumakore ekuma 2007 na2008. Zvekudya, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvinhu zvakawanda zvave kudhura zvakanyanya, zvekuti vamwe vanhu vave kuti danho rekushandisa dora remunyika raramba kushanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kukuwadzana paurongwa wekuchenesa nzvimbo iyi munandira, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vainge vadzora dhora remunyika sezvo pasina nyika ingararame isina mari yayo.
Kuti nyika ibudirire pasi pano, nyika inosungirwa kuva nemari yayo. Kuti nyika ibudirire, kune zvinoitwa kuti itsigirwe mari iyoyo igosimba, asi nomborwiswa chaizvo chaizvo inoriswa. Imwe ichiriswa nesu pachedu, nokuti tichingoisora kuti hatidi hatidi. Haudi zvokwako, uchida zvokwa vamwe. Vachinda kwavamwe kausagara kwokwako.
Asi mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakatiwo zvekuda kushandisa dhora remunyika hazvishande. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti vezvematongerwo enyika vangataura havo, asi panyaya dzezveupfumi nemari handivo vanoudza musika wemari zvekuita.
Kunyange hurumende ida kuita kuoma musoro kuti mari iri tinoida haikwanisi kumanikidza maketi, nekuti maketi ndiyo inotonga nyaya dzeeconomics. Hatitongwe nepolisi, inotongwa nemaketi. Saka kana isina simba mari iyoyo, second function of money, you know, medium of exchange, haichatoiti kuzi yakurambwa, nekuti unobvuma ndiani mari isina simba.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatendawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemari yekunze.
Inyaya inotenderera kubudikidza nekuramba kuchikura kuri kuita mabhizimusi anoshanda zvisiri pamurawo, aya atinoti mainformal business. Saka mukazviongorora muchaona kuti vakawanda vacho havana kwavanonzerwa kuti vanenge vachishanda sei. Saka naizvozvo vari kungoshandisa mari yekunze, madhora ekuAmerica kunyanyanya. Ndo saka munoona kuti pese panonyanya kudiwa mari yekunze, kana pangava panenge pachida kutengwa zvinenge zvichibva kunze kwenyika, maimports, tinoona kuti dhora remuno rinoshayiwa simba. Saka mukatarisa nyaya yeinflation yenyika izvi zviri kuramba ichikwira. Saka kukwira kwayo kunoderedza simba rezimudhora. Saka nekuderera kuri kuitawo production kuzvigadzirwa zvemuno, imwe yenhau iyoyo inokonzeresawo kuti kana pasina production yakaringana, mari haingasimbi.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vanotiwo panoda kutoisa musoro pamwe chete kuti dhora remuZimbabwe rishande zvakanaka.
Kana zara yaruma kana nhamo yarowa, chokwadi chiri pano chekuti vanhu vane chikonzero chekuti vataure kasi nemari yamakatipa iyo inenge yakutotipandukira, haichakwanisi kugara kana mumbodo dzedu. Asi tinenge chodiwa kusika togara tichikurudzira tichiti kuti mari iyo ane simba angairege kuramba ichingobikwa kana kuti kupurindwa muchingezi. Ndozvotoramba tichitaura nyange nehurumende kuburikidza nebhanga hombe rinova reRiverbank nenyika ineyi. Saka kwatiri hondo hombe yange isiriyo kuti ngatidzokere kuUnited States dollar. Kana tingatidai hondo yedu hombe iri pakuti kana simba remari yemunomu richizowanika, rinowanika kupi? So muchaona kuti dzose tsananguro nekusangana kwatinoita neutungamira hurumende inyaya yekuda kuona kuti iyo mari yemunomu chichingaita kuti isaramba ichikoromoka kubva pamusoro pezvamuri kuona ichibuda mari.
Asi muzvinafundo Mugano vanoti hapana chembwa tenzi vararira mutakura, nekuti kana iyo hurumende yave kuramba kutambira dhora remunyika.
Ivo ndo vatiri pamberi kutoramba dhora ravo Zimbabwe dhora. Chechipiri ndechekuti chiri kuita kuti tirege kushandisa mazimudhola aya kunyanya mumaketi, taakutedzera hurumende as market players. Inhau yekuti mari yeZimbabwe yapera simba. mari inofana kunge ine anzi ma functions of money. Kuti mari inzi mari, chii chinoda kuti mari inzi mari? Mari inofana kunge ine simba rekuchengeta upfumi, anzi pachirungu store of value. Saka ungadiro wakagara nemaZimbabwe dollar mwallet woda handi nemari 10,000 bond ndakapfuma, haichina simba iroro. Saka naisina nekuti yadyiwa neinflation.
Munyori mkuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo kumushandi zvino hazvina kumira zvakanaka.
Saka taona maprices nguva nenguva dhora parinokwira, sikuona maprices achikwira. Chipota chikwira maprices emutengo zuva nezuva. Asi mihoro yevanhu haisi kukwira.
Zimbabwe yakatanga kushandisa mari dzekunze kwenyika dzakawanda kusanganisira dora rekuAmerica muna 2009 mushure mekunge dora remunyika rashaya simba zvakanyanya. Asi gore rapera hurumende yakazoti yave kudzokera mukushandisa dora remunyika chete. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Veruzhinji vaungana muHarare nhasi vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vaitai Dzamara. Apo amai vava Dzamara, ambuya Benhilda Dzamara, vachema zvinopisa tsitsi. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Ambuya Dzamara vachema zvinopisa tsitsi panga pachiitwa munamato wokukumbira musiki kuti vanyevenutse mwoyo yavo vakapamba vaitai Dzamara kuitira kuti vamudzose kana kuti mhuri yavo izive zvakaitika. Vachitaura mushure memunamato waitwa pane imwe chechi muHarare, ambuya Dzamara vaudza Studio 7 kuti kusaziya kuti mwanakomana wavo mupenyu here kana kwete zvinhu zviri kuvadya mwoyo zvakanyanya.
Ana chekutaura iko zvino handina, ndakatopererwa kuti ndaitarisira kuti pasinosvika nguva inoyi tinenge taane mhinduro kana kuti taakuziva kuti ari papi, mupenyu here, akafa here. Hongu kutoziva kuti munhu kana aberekwa chasara kufa, mafiro ndiwo anosiyana. Asika kutoziva kuti paupenyu hwedu hwekurarama hwechiwanhu munhu anofa achifashirwa. Musi wote hapa ndo panerinda, zvinabva hatina kana mhinduro yokuti mupenyu akafa.
Ambuya Dzamara vati vari kukumbira ruregerero, vakamirira mwana wavo kuti kana ane waakatadzira vavewo nemwoyo wokumuregerera kuitira kuti adzokewo kumhuri yake.
Inini samai tinongokumbira kune vatungamiri vakuru venyika kuti kana varivo vane mwana wangu nyangwe avatadzira, tinongokumbirawo rudo nengoni kubva kwavari vamuregerere, vatidzorerewo mwana kumba. Nyama nemweya zviri pamwe chete. Ndakumbira ndawarara, handisi mutsvene asi ndokokumbira tidai vatinzwirawo nyasha, vanzwirawo mhuri yaitai ngoni masvita.
Ambuya Dzamara varumbidzawo muroora wavo uye ari mudzimai wavaitai Dzamara, amai Shefra Dzamara, nekutsungirira kwavari kuita kuti vakwanise kuchengeta mhuri yakasiyiwa nemurume wavo.
Zvakaoma, zvakapfava, tinenge tingori naye tichingoshiya tiri pamwe chete, chiripo ichocho chingave chikafu kana pasina zuva rotoziva kuti tosatina. Asi rwendo rwacho rwakaoma, zvakaoma nekuti nyaya yevana iyi kuchikoro, chekupfeka, chekudya, hongu marungera aMwari. Asi ini ndongoti Mwari dai matipindurawo, samai wekubereka ndine ronda rinondirwadza pamwoyo, dai Mwari watipindura. Ndinoziva kufa kuriko, hanzi munhu kana atarwa chasara kufa. Asi kanzira, nzira yemwana wangu ndo inondirwadza, kana ari mupenyu kanga avatipe.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vati sevedzisvondo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoshushikana zvikuru nekukundikana kwehurumende kuzivisa kuti vaDzamara vakaendepi. VaMagaya vatiwo vanoziva kuti pakava nechido kubva kuhurumende hazvitori nguva kuwana ruzivo rwezvakaitika kuna vaDzamara.
tinoshuwa chose hatifare nokuda kwokuti hurumende inofanira kunge ichichengetedza kodzero dzavanhu nekuchengetedzwa kweupenyu hwavanhu. Yakundikana kutizivisa kuti itaidza mara ari kupi, uye zvekare yakundikana kunyatsoratidza shungu nokuda kweupenyu hwevanhu. Saka tiri kuti isusu Mwari vanotarisira kuti tizive kuti nerimwe ramazuva kana tikasava responsible nemaitiro edu, Mwari vachazotarisira kubva kwatiri.
Nezuro mudzimai wavaitaidza mara akaendesawo tsamba yake yenyunyuto kumahofisi emutungamiriri wenyika achikumbirawo kuti vamunangagwa vamubatsirewo kuwana ruzivo rwezvakaitika kumurume wake. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa pamire hurumende panyaya iyi, asi hurumende yakaisa mubayiro wezviuru 10 zvemadhora ekuAmerica semubayiro unopiwa munhu anenge akwanisa kunongedza kuna vadzamara. Vaitaidza mara vakapambwa musi wakurume 9 2015 vachigerwa musoro mumusha weGlenview 7 nevanhu vasingazivikanwi kuti ndivanani. Vasati vapinda munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu, vaitaidza mara vakamboshandira masangano enhau anosanganisira The Standard neStudio 7. Vakazosiya basa rekutora nhau vachiti vava kurwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Chatinokupakurirai musi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Ndozi Freedom Dakachari ndiri kutaura nezvekupambuka kuri kuitwa vanhu munyika yedu yeZimbabwe. Ndiri kuno kuCape Town, South Africa.
Taura henyu.
Ya, zvinhu zvinokwadza chete zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Kusiya vanhu vachipambwa isingakwanisi kumira-mira kuchitsvaga kuti chii chinonga chaitika, kunyanya pana mukoma itaidza mara. Zvinhu zviri kushungurudza nyika yese. Mukatarisa izvezvi nezviro vakazvidza 5 years. Vasingazvikwani kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Asi hurumende inongoti tingobatsira kutsvaga tiri kuita sei vasina zvavari kuita. Zvinhu zvinorwadza zvakanyanya zvikuru.
Saka semaonero enyu poitwa sei apa?
Maonero angu panotoronetsa painoda kuti panyatsokutsvagurudza kuti chii chakaitika kubva pakutanga kurudziswa mapurisa ekuareas kwavakanga vachigara ivo vaitaidza mara, kuti vakambonyatsokuiongorora here nyaya yacho, vari kuita nezvei sofa, vari kuitsvagurudza here kuti zvakamira sei. Asi kuti paonekwe mudzi kuti anichanyatso kumira-mira nezvazvo, panonga panotinetsei.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naTendelani Moyo, ndiri kuVictoria Falls, Zimbabwe.
Kwakadiiko kuVictoria Falls mukoma?
KuVic Falls kuri right.
Nhasi tine gangu, muda kutaura nenyaya ipapo.
Ndiri kuona sekuti vanhu havasi kubatwa zvakanaka zvechokwadi. Hurumende ngaipindire, ngaipindire zvechokwadi, because vanhu vari kushungurudzwa nemapurisa. Every security iri kutoshungurudza.
Ko kuVic Falls uko panyaya yecoronavirus kwakamira sei?
Haa, panapa hatisati tatambira mashoko ekorona. Ndiri kuairport izvezvi, ndoshandira kuVic Falls Airport.
Asi pane vanhu here vanomira vaya vachiona kuti temperature yemunhu yakamira sei?
Varipo veport health vanenge vachiongorora vanhu mapassengers vamundege kuti haana here korona iyoyo.
Ivo vanenge vakapfeka here hembe dzatiri kuona idzo vakazvivhara nemagirovhosi nezvimwewo?
Ndizvozvo, vanenge vakapfeka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zimbabwe yakabatana nepasi rose nemusi wesvondo mukucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose, kana kuti International Women's Day. Vachitaura pakucherechedza zuva iri, gurukota rinoona nezvemadzimai munyika, Amai Stembiso Nyoni, vakati hurumende iri kuita zvose zvainogona mukusimudzira vanhukadzi.
I think it has done very well. Look at the ministers of state. We have 50-50 men and women.
Hurumende iri kuedza nepose painogona kusimudzira madzimai. Ukatarisa makurukota ematunhu, tine madzimai makumi mashanu kubva muzana. Muvashandi vehurumende, madzimai ndiwo akawandawo.
They came into the civil service quite a long time ago.
Gurukota rezvemadzimai amaisitembiso nyone vachitaura vari parunhare. Muchirongwa chedu chanhasi chakanangana nevanhukadzi, Mike Howe weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Stabile Dewa kuti tinzwewo maonero avo.
Zuva reInternational Women's Day iro rinokomemoretwa musi wa8 March gore regore rakatikoshera semadzimai nevanasikana. And zuva iri rino kuuya takatarisana nenguva yakaoma zvikuru munyika yedu yeZimbabwe, apo madzimai ari kusangana nematambudziko akawanda zvikuru anosanganisira kusabudirira pane zvemaleadership positions. Mapositions avari kuoccupy eleadership ari at 15% or below, izvo zvifudzo zvinotariswa pabumbiro redu remutemo ratinoti constitution, iro rinotaura kuti madzimai nevarume vanofanira kunge vane mukana yakaenzerana 50% pamaleadership positions.
Kunze kwenyaya dzezvemaleadership positions, tiudzeiwo zvizhinji pamusoro pezvemamwe matambudziko amakatarisana nawo semadzimai.
Zuva iri riri kuuya pamadzimai emuZimbabwe akaremerwa, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kune nzara, havana chekupa vana, vana havasi kuenda kuchikoro, vasikana vari kumitiswa nenyaya yekuti maschool fees havasi kuafforda, uyezve havana zvekuenda vadya kuchikoro, savanopedzisira vakuopta kuenda kunororwa zvavo. Totarisa iri nguva yekuti madzimai ari kutadza kuita access kune yatinoti pachirungu masection.
Tinonzwa vanhukadzi vachiti vanhurume ndivo vari kumbunyikidza kodzero dzavo. Pane vamwewo vanhurume vanoti vakadzi vakabatana vanokwanisa kuzvipa mikana yekuzvisimudzira. Nyaya iyi yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi inogadziriswa sei, uyezve ndiani anofanira kutora matanho ekugadzirisa nyaya?
Onera angu machallenges atiri kufesa izvozvi semadzimai ingori nyaya lack of political will from our leaders edu, kusatongoda chaiko chaiko, because zvinhu zvingori simple kuti vanhu vangowana chikafu, vanhu vangowana mvura yakachena. Machallenges atiri kunyanya fesa ari kukonzereswa nenyaya dzekuba chaiko chaiko kunoitwa nevatungamiriri venyika. And zvinenge zvakangonaka kuti vakadzi tivaise pakona vanhu vari kutibira apa kuti vazadzikise maresponsibilities avo. Kunana South Africa, kunana Rwanda, munomasika kunana Botswana, hakuzoita zvekuti munhu anongodyira 1 meal pazuva makuseni woswera masikati pamozongodya manheru pamukana, kuti anodya manheru masikati nemakuseni woswera nenzara. Zvemuno muzvazonyanya up to us madzimai kuti tibatane tidimande marights edu.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Stabile Dewa vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Howe weStudio 7. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zuva reInternational Women's Day. Takatarisa zviri kuitwa nevanasikana munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvekurima vaParents Shiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padandemutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere. Veruzhinji vaungana muHarare vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vaitaidza mara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesibili msaka 10 kumbimbitho 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Isizalwane sakwele Thailand esinakanelwa ukuthi singaba lomkhuhlane we-coronavirus esibaleke esibhedlela eHarare izolo sibuyelile ukuyahlolwa kulesi sibhedlela namuhla.
Abantu bakanya abisebethukile ngendaba yokuthi ukubaleka akwenzileyo akazi ukuthi ubuye wabonana lobani nozibani. Anabo bantu abangacina labo uma kuyikuthi yena ulawo umkhuhlane lo labo bangabe vele sebewubani.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labezokholo babe lomthandazo wokukhumbula umnumzana Itai Zamara.
Akudingwe ukuthi azululwe isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuyitai. Ulomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabonga yini leyo mbiko esiyidinga.
Abasakhulayo besifazana bathi balokhu bengawatholiswa amathuba okuzithuthukisa lanxa uhulumende esithi uyazama ukwenza lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isizalwane sakwele Thailand esinakanelwa ukuthi singaba silomkhuhlane we-coronavirus esibaleke esibhedlela se-Wilkins eHarare izolo sibikwa sibuyelile ukuyahlolwa kulesi sibhedlela namuhla. Umuntu longo isilisa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha njalo ubesedingwa ngamapholisa labezempilakahle. Obona ngezempila kahle kukansili yeHarare uDokotela Prosper Chonzi utshele umsakazi weZBC ukuthi lundoda uhloliwe namuhla njalo ubekhangelelwe ukwaziswa ekutshoneni kwelanga ukuthi ulawo nalo umkhuhlane kumbe umsulwa. Lundoda uvele kwele Thailand kumalanga angamachumi amabili edluleyo. Kwele Thailand umkhuhlane we-coronavirus usubulele umuntu oyedwa kuphela. Emhlabeni jikelele usubulele abedlula kancane inkulungwane ezine 4095. I-coronavirus ihlasele emazweni achiyeneyo agoqela ele-South Africa lona elakhe lanele Zimbabwe. Sixoxele ukansila weZivarasekwa ku-ward 39 eHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe. Yena othi uzulu waleli dolobho kasahlalisekanga ngalomkhuhlane.
Abantu bakanya abisebethukile ngendaba yokuthi ukubaleka akwenzileyo akazi ukuthi ubuye wabonana lobani nozibani. Anabo bantu abangacina labo uma kuyikuthi yena ulawo umkhuhlane lo labo bangabe vele sebewubambele ukuthi ungacina suthini usiya kwabanye labo yikho besethu abantu.
Wilkins isibhedlela senu njengekhansili yeHarare ukubaleka komuntu lo izolo galiboni ukuthi kutshengisa isidingo sokuthi mhlawumbe kube le security kulesi sibhedlela?
Ya iliqiniso isecurity ifuze ibe khona kodwa angazi lakho ukuthi kuhambe njani ukuthi kwenzakale lokho ngoba ekuhlalisikeni kwendawo le vele i-security ikhona kodwa uyazi nawe ukuthi umuntu akayisi siyo machine umuntu olengqondo ocabangayo ongadinga ukuthi uma efuna ukuthi ayenze into njengokubaleka okwenziwe ngalo angakuhambisa njani aqine laye seke waphuma ngoba le ndawo ichiyene le prison yindawo ebanza nabo abafuna ukulashwa okuthi laye ubeyabe engemuntu okhangelelwe ukuthi ukhangelela naye ukuthi athini alashwe ukuthi isecurity sicina ingazathi akayitayiti njengaleyo eseku-prison services.
Abantu abaningi kabamthembi uhulumende bathi uzama ukuvimba udaba lwe-coronavirus lolu ngiphe umzekeliso. Kulo muntu obhubhe kunsukwana esanda kwedlula owayelempawu zomuntu ole-coronavirus, lowo muntu ubikwa wabhubha esendleleni esiya esibhedlela se-Wilkins. Kodwa uhulumende uthi watholakala engelalo igciwane le-coronavirus. Uyasuthiseka yini ngendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lomkhuhlane lo?
Uma ngikhuluma ngokusuthiseka kukahulumende ngendaba zomkhuhlane, ungaba uphi noma uphi, hhayi umuhle kakhulu uyasuthiseka. Yikho libona silamanye ama-organization afana nabo-WHO nabo-UNICEF lokunye amanye organization anjalo anceda uhulumende at national level.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngukansila weziva rasekwa kuward 39 eHarare. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba ngemva komhlangano wedale lekhabhinethi ukuthi akukabi khona ohlaselwe ilo mkhuhlane namuhla. Kodwa uthe bangamakhulu phose amabili 195 abafakwe ilihlo ngabezempilakahle ngoba beke baya emazweni alomkhuhlane lo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labezokholo babelomthandazo wokukhumbula omunye wababephatheke emkhankasweni wokulwela amalungelo kaZulu umnumzana Itayi Tsamara. Yena osefikise iminyaka emihlanu engaziwa ukuthi ungapi ngemva kokuthunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngama-CIO. UTsamara wathunjwa ngo-2015. Ubika uMavis Gama.
Bekuculwa ingoma ezizwisa usizi emkhosini womthandazo wokukhumbula ukunyamalala kukaTsamara olokhu engaziwa ukuthi ungaphi lokuba usaphila na lobahatshi owenzelwe eDutch Reformed Church eHarare ongenwe ngabavele kumanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu owe-Human Rights NGO Forum. Unkosikazi Shefra Tsamara uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuba lokhe engaziwa lapho akhona umkakhe. Lakunina ka-Itayi, unkosikazi Benhilda Tsamara, yena okhalaza kumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba enze wonke okusemandleni akhe ukusiza ekuthini avezwe umntanakhe. Omunye wabasebenza lo-Itayi emkhankasweni wokukhuthaza ukususwa kowaye ngumongameli Robert Mugabe owe-Occupy Africa Unity Square OAUS uCharles Nyoni ugcizelele lokuthi bengasafuni ukubuthana njalo bekhumbula omunye wabo befuna avezwe.
Uhulumende wethu okhokhelwa nguMnangagwa uyakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyithayi, njalo kumele azimisele ukuthi ayinike imoli yakoTsamara iclosure yokuthi bathole ukubhihliza impahla zikayithayi, njalo nokuthi imoli yakhe imove forward. Lokho kokuthi babelokhu bethule kungabi nama-report ukuthi bayi-investigator kumbe vele bayenzani ayisonto e-right. So nathi siyavumelana lakho njenge-Occupy African Square, sizimisele njalo ukuthi nxa bengasoze bathatha i-position eyokuthi ba-investigate ikhesi le, sizangena lathi emgwaqweni sibatshengisele ukuthi hhayi asithabi ngalokho abakwenzayo.
Umabhalane omkhulu ogatsha lukahulumende lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana utshele izizalwane zeZimbabwe ukuba uhulumende engafuni ukuba kube lo yedwa nje oyisizalwane seZimbabwe onyamalalayo kungaziwa lapha khona. Omunye wabake bathunjwa wanyamalala okwamaviki amathathu umqondisi weZimbabwe Peace Project ZPP unkosikazi Justina Mkoko uthi kuyadanisa ukuthi isimihlanu iminyaka lokhe wanyamalalayo uyitayi lanxa uhulumende wathembisa ukwenza konke okwakusemandleni akhe ukudingisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Akudingwe kucazululwe isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuyitayi. Ulomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabunga ngoba kudala besiya kuda lelo mthethwandaba kwathiwa kuzabe kuba abantu babe betshelwa izikhathi kuhamba. Angikhumbuli ukuthi satshelwa kangaka umnyaka wonke ophelileyo lalowana owaphelayo angikhumbuli sitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lokuthi amapholisa esenzeni.
Ngemva kokunyamalala kukaZamara, abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights badinga ukuthola isiqondiso somthethwandaba waphezulu owe-High Court sokulaya amapholisa ukuba amdinge ngokuphangisa kodwa kuze kube lamhla lokhe kungakenziwa lokho. Uyitayi Zamara wathunjwa mhla ka-9 Mbimbitho ngomnyaka ka-2015 eyegelwa inwele emzini weGlenview lalamhla lokhu akaziwa lapho akhona. Abenhlanganiso ezichiyeneyo ezigoqela eye-European Union bethule imibiko besola ukunyamalaliswa kwabantu elizweni abagoqela uZamara. Uhulumende sithi kazilutho ngabo. Abaphatheke kulo mkhankaso bakubeke sobala ukuba lo kumele kube ngumnyaka wakugcina bebuthana ukukhumbula omunye wabo uItayi yena ongaziwayo ukuba ungaphi. Ngimbele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
EZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Women's Day ngesonto. Abesifazana abaningi bekhala ngokuswela amathuba okuzithuthukisa. Kodwa umphathintambo wendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wenza konke akwenelisayo emizameni yokuphakamisa abesifazana elizweni. Asizweni amazwi akhe.
Usuku lolu siyaluthakazelela kakhulu ngoba yilo olwenza abantu bananzelele ukuthi omama baqakatheke kanganani. Yibo abenza ilizwe kumbe umuzi kumbe isigaba sibe khona. Kwakhathesi omama beZimbabwe bayaphakama. Asithathe oministers of state lama provinces alitshumi, abahlanu ngobaba, amaminista amahlanu ngomama. Uma sewu-7, 54% ngomama. Kodwa emisebenzini ephakemeyo enjengokuthi omama abalamabhizinisi abo amakhulu lapho lokhu sesebafitshane.
Lo bekunkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo wendaba zabesifazana. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu. Umnumzana Charles Nyoni yena othi kavumelani lamazwi kankosikazi Nyoni.
Hayi, yitsho
lawo ngamanga alihlaza nje akhulunywa ngothembiselo ukuthi uhulumende uthukuthukeza abomama ngoba singakhangela nje uhulumende siqalisa phezulu kupresidium akula ngitho layedwa umuntu oyisifazane kuze kubuye la kuministry yakhe yena wuphi umuntu oyisifazane asemkhulumile kathesi ukuthi uzomthiyela ukuthi asala asenza umsebenzi wakhe kala ngitho layedwa umuntu asebenza naye kumba amkhulumayo sibuye siye kuma-university la akhulumayo bagcwele osisi labomama lapho abaqedayo isikole abangena mfike nje abahlezi abangena tshoni yokwenza kodwa akuncedi luthi nxa siphonge ukukhuluma sithi kuma-university kodwa endaweni ezisikhundleni nazombusazwe singabaphi kanti ukuthi labo bangile kuyinto ezombusazwe ukuthi sibone ukuthi bayakwanisa na ukukwenza
sikhangela okwenzakalayo elizweni ubona ngani abesifazana bayathola na amathuba okuzithuthukisa
hayi ngitho abesifazana kabakawamatholi nje amathuba okuthi bathuthukise labo ngoba singakhangela kuleli lizwe eleZimbabwe abaningi bakhona bayasebenza yenitho anyali kodwa basebenza imisebenzi engelangqondo eyokuba ngabantu ababhalayo lokuphusha amaphepha lokuphushani kodwa ezikhundleni esingathi ezikhi lapho okubekwa khona ama-decisions akula abomama abakhona ezikhundleni abakhona balithwane abaningi bakhona hhayi babakho njengombonisi engithi ngisewona ukuthi kupresidiamethi akuya ngitho namuntu wesifazane
sike saxoxa labantu abalwela amalungelo abesifazana bathi ungakhangele okwenzakalayo elizweni ngesikhathi esiningi abancindezela amalungelo abomama bangabantu abesilisa ulawini amazwi okunikeza abantu abesilisa abalokhu beqhubekela phambili bencindezela amalungelo abomama
abantu babesilisa hayi bobaba akumelanga sibesincindezela obomama ngalezi zikhathi sesizwe ngoba omama baqakathekile ukuthi baphiwe amalungelo abo njalo nakibo bakomama nje ngithi hayi masingagijimise ukuthi inkinga elabo baba ngoba inkinga iqalisa ekuthini omama yibo bodwa nje abangakwaziyo ukuthi babambane bami babe badumile
kukhona na okungenziwa ngabesilisa ukuthuthukisa abomama
ye hayi kwabesilisa nje ngithi hayi bona kwabesilisa asipheni bomama ichansi yokuthi labo bake bangene endabeni ezokuthungamela ukuthi ukuthi hayi into ezihluphayo elizweni lethu ezifana nabo-corruption nanani lokhu kwenzakalayo kungeke kwenzekela yini ukuthi ongoba omama nxa betshontsha kabatshontshi beceda isitheko senkembizeni batshontsha bethiya kodwa thina amadoda nxa sitshontsha vele siqede le sitheko senkembizeni
Umnumzana Charles Nyoni ngosakhulayo olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe we Studio 7 eseHarare.
Yebo 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 mthwakazi omuhle liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama namhla sihlaziya imibono yabatsha ngokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana la ngokuthuthukiswa kwabo sigxile kakhulu ekunanzweni okusanda ukwenziwa usuku olwe-International Women's Day mhla ka-8 mbimbitho lina abasakhulayo besifazana liyawathola na amathuba okuzithuthukisa eZimbabwe. Amalungelo enu ke ayahlonitshwa na ukuze lingene kuhlelo thumelani umlayezo lo WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Tsakazwa muhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Udaba lwegciwane le-coronavirus eselisabalele esigabeni eziningi zeMelika lukhanyazo lungenela kunkulumo zezombusazwe. Izolo ntambama odinga ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka, uSenator Bernie Sanders usole umongameli Donald Trump ngokungaphathi kuhle udaba lolwazi oluphathelane laleli gciwane. Umphathintambo bona ngezempilakahle kwele Burkina Faso uthi kulomuntu lomkakhe asebefunyenwe vele gciwane le-coronavirus. Ababili laba abayizizalwane zakulelo lizwe babanjwe leli gciwane esilindweni sendizamtshina bevela kwethekelela kwele France. Izi patamandla za kule Uganda zona zibiga ukuba kulabantu ba kulelo lizwe abangamachumi phose ayisikhombisa 69 abavalelwe edolobheni le Wuhan kwele China lapho okuqhamuke khona iCoronavirus. Abazali babantu laba lokhe becela uhulumende weUganda ukuthi abahlenge. Singeneke kweziphathelane lomnotho welizwe sizwe ukubana uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni lamhlanje.
Abantu abaningi lamhlanje batshone ezilindweni zamabhasi kobulawayo. Amabhasi abengahambi ngenxa yokusilela kwamafutha edizini. Uhulumende unqume ukuba amanye amagalaji azavunyelwa ukuthengisa amafutha ezimota ngemali yaphandle kwelizwe, kodwa amanye hatshi. Lokhu sokubangela ukuthi kube lengxabangqoza kwezokuthengiswa kwamafutha. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi udubo olukhona luya luqhela.
Udaba lokuswelakala kwamafutha okuhambisa izimota kukhanya kuqhubeka ke udubo lwakhona lusiya phambili ngoba amafutha akatholakali. Osokuzwisa ubuhlungu ke la mabhasi la uthiwa ngamazubco kathiphileyo kahulumende akula dizili, abantu bamile amadlodlongwana ngahamba esigolo abakade eziye empumalanga kwedolobho bathene bemile khonaphana kula mabhasi ukuye ko-hyper njalo ngapho abagada khona eziqonda entshonalanga kwedolobho lakobulawayo. Nakhona ke abantu bamile ke abaningi kakhulu okokuthi kwaziye ukuthi bazahamba ngani ezindlini. Kuyinto ke ebuhlungu kakhulu ukubona ke uZulu esukuluzeka kangaka ke eswela kama izimota lamahambele ukuthi baye ezindlini nxa udubo ke lwamafutha idizili lepetrol.
Ilunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda umela isigaba seBhinga edale lephalamende engowe MDC uthi udubo lolu lwenziwa yikuphanana imali okwenziwa iziphathamandla zikahulumende. Kesizwe amazwi akhe.
Labo abantu nxa besiyathenga ngalo into yakhona beyiletha, ifuel yakhona beyiletha elizweni, bayayiletha bese bethengisa njengendlela nje omunye lomunye athengisa ngayo. Nginjenje nxa kuyikuthi ngingahamba eBhinga ngiyethenga inhlanzi ehambela zeHarare, ngiyakhangela ukuthi inhlanzi zithenge ngemalini, bese sithi-ke i-cost yami yokuzithwala ngisiyafika eHarare i-markup price engiyayifaka ngenganani. Ungayikhangela i-fuel ethengiswa yilabana abathengisa ngama US dollars, uzathola ukuthi ilitha linye ngalinye libiza imali esuka kudola 10 cents kulabo kuthiwa yibo abachiphe kakhulu idola 10 cents kuze kuyefika kulabo abathengisa ngedola 50 cents ngelitha linye eledizili. And then ke ubusukhangela ophuma osakunda nabanye abayibo okuthiwa khona bayathola imali e-Reserve Bank yaseZimbabwe. Nxa bethengisa bese kuthiwa khona bathengisa nge-$19 something. Now, nxa beyathengisa nge-$19 something ngeswipe, then bese sizibuza thina ukuthi khona yona i-rate ye-US dollar. Asifuni ukukhuluma nge-rate leyana eyokunikana imali abantu befuna ukuthi nje bedalwe ngumntu akazibani othi la ithola imali e-Reserve Bank eyenziwa nguhulumende okhona we-ZANU-PF labantu azwanana labo. Kodwa asikhulume ngokuthi khona imali ithengwa ngemalini phandle. Nxa ngifuna i-US dollar kathesi nxa ngifuna ukuthi ngiyethenga ifuel yokuthi ngisuke lapho engikhona njengelunga ledale lephaliyamende ngisiya eHarare, angiyila lapho engingayithola khona, lapho eswayitshwa khona, ngiyila lapho engingayithola khona, lapho ithengwa khona nge-ecocash, lapho engiyayithola khona kulapho engiyayithola ngiyithenge nge-$10 kumbe ngemali ephezulu kodwa ngama-US dollars ngoba yiyo etholakalayo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungenza umumo ube ngcono ukuthi uhulumende engangeneli kudaba lokuthengiswa kwamafutha la njengokwenziwa kwamanye amazwe.
Ngathi vele kusukela mina kuphelileyo amathuye lokusiwa made ukhulumende wayeloku ikhulume ukuthi uzakwengezelela imali yangaphandle ukwenzela ukuthi abathengisa amafutha babe imali ezinikezwe ukwengezelela amafutha kodwa amafutha akhona lokhu ekuphileyo. Into engiyibonayo ukuthi mina ukhulumende wethu yokafanele angangeneli endaweni yomuntu ozithengisela ingelani. Nxa ngingavula mina isiteshi sokuthengisa ipetroli ngabe vele ngikwazi ukuthi imali ngizaziwangazuthi ahambe ebhenki yami ngiyekhuluma lawo banginikeza imali letha bucredit ngiyedi ifike lapho engikhiphe khona. Lokho ukuthi uhulumende ngapha uphethe isikhwama sama-US dollars e-reserve bank ngapha uyacontrola i-supply emabhuku i-storage tanks ukuthi vele uhulumende yena ulokhu isandla sakhe side kakhulu makayekele nxa enikeza nxa kuthiwa kuyanikeza izimali ezangaphandle kwelizwe kade ihambe emabhenki emabhenki abanikazi beziteshi ezithengisa amafutha yinto abazahamba bekwenza ama-letter of credit. Inkinga yokuthi i-government control iyephambanisa i-value chain ye-fuel supply.
Uhulumende usenze imizamo eminingi yokuzama ukuqeda udubo lokusilela kwamafutha okubalisa ukwengezelela intengo yawo maviki wonke kodwa kukhanya kusehlula. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Indwendwe zabantu abadinga ukuthenga impupho seziqalisile njalo izitolo eziningi kobulawayo. Lokho kungemva kokuba abantu sebesesabela ukuthi intengo yempupho ingabuye iqanse njalo. Kubika uBathabile Masuku.
Abenhlanganiso emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association bathi indwendwe zokuyalayinela impupho ezitolo ziveza kamhlophe ukuba uhulumende sehlulekile. Okhulume emele linhlanganiso ngumnumzana Effort Ncube.
Amalayini empupho esiwabonayo aveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazimanga kahle elizweni. Abantu bazama ngayo yonke indlela benethwa lizulu ukuthi bondle abantu babo. Ungaya esitolo lesitolo ufice indwendwe zinde zitshaya khonale belandelela impupho beyidinga phansi phezulu bengayitholi. Abayithola bayithola isibiza inkalakatha yemali emgwaqweni.
Umnumzana Sean Joe isakhamuzi sakobulawayo uthi impupho sithengiswa phandle kungazakali ukuthi iphume njani ezitolo.
Inhlupho lompupho lo siyiproblem. Abantu sebejubeka sebethenga impupho edulayo. Ingaphuma ngathi eseshop enyi ama-big shops ona lawa. Yabe sithengiswa phandle. So abantu sebezothenga phandle. Ukuthi iphume njani phandle akwaziwa.
Unkosikazi Nosipho Mdluli ngomunye wezakhamuzi zakobulawayo othi bona sebesizakala ngokuthunyezelwa impupho evela eSouth Africa.
Nama siyidinga ku black market siyithola ngeprice enkulu engafani nale siyithola ngaye emashop. Sina nje sokusinceda ikhono ukuthi basithumezela from eGoli siyithathe komalayitha.
Ingcwethe ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Dumisani Sibanda uthi ukusilela kwempupho kubangela uZulu ukuthi ahlale esevalweni.
So ama-shortages abangela abantu ukuthi i-behavior pattern itshintshe bahode nxa becabanga ukuthi izashota kumbe nxa becabanga ukuthi iprice izakhwela. So kade sekungenza kathi abantu bayagcina impupho bemelele ukuthi iqale ikhwela.
Obona ngokukhitshwa kwembiko enhlanganisweni ye-Grain Millers Association of Zimbabwe i-GMAZ umnumzana Garikai Chawunza uthi intengo yempupho kayikakhwezwa basalinde uhulumende ongakabhadali ingxenye okumele ayihlawulele ekuthengeni umumbu phandle welizwe.
We are glad to announce that we have so far managed to import 10,000 metric tons of maize from South Africa. We are however waiting for every...
Sesanilise ungeniswa umumbu ongange 10,000 metric tons ovela kwele South Africa. Oko manje kodwa sesilindele ukukhangelisiswa kwentengo yempupho le ebhadalelwa nguhulumende. Sibe sesiyingenisa impupho ezitolo. Uhulumende ulesikwelete sethu esabacholayo esidlula i-$120 million okuyikho okwenza kube nzima ukuthola impupho ezitolo. Lalo igciwane le coronavirus lelo selincindezele imizamo yethu yokuyadinga umumbu lengqoloyi kanye lerayisi emazweni aseMpumalanga. Kodwa ke njenge-GMAZ lokhu sizimisele ukwenza umlando wethu ukuthi senze sobala ukuthi uZulu kalambe.
UZulu wakobulawayo njengazo zonke indawo zelizwe uthwele nzima ngokuswelakala kwempupho. Iningi labantu liveza ukuba licina libanjwa ngamandla okuthenga kulabo abathengisa ezitaladeni kumbe emkambo wensitha ngentengo ephezulu kakhulu ngoba ezitolo ingatholakali. abakhangelele amalungelo abathengi bathi indwendwe ezikhona ezitolo ziveza sobala ukuthi uhulumende sehlulekile ukunakekela uZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwanele siyabonga bathabile olivalelisayo ngontungamili inkomo likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.